Mangwanani akanaka tereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri zvita 24/2019. Makaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndinoda kukuyeuchidzai kuti chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Chikwata chenhengo dzebato reMDC chinosvitsa zvekudya nezvekushandisa kuna mbuya Tsvangirai kuBuhera. Vezvemitemo vari kushora zvekuda kuvandudzwa kwebumbiro remutemo. Semazuva ose tichanzwa maMeseji enyu amatumira kuStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutevedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa, amai Lynette Karen nezuro vakatungamira chikwata chenhengo dzebato ravo mukusvitsa zvekudya nezvekushandisa kuna amai vemutungamiri weMDC wekutanga Mushakabvu vaMorgan Tsvangirai kuBuhera. Amai Karenyi vanoti semhuri yeMDC vakaona zvakakosha kuti varangarire amai vemutungamiri wavo yekutanga kuburikidza nekuvapa zvekudya kuti vafare pamwe chete nehama neshamwari dzavo pazororo rino rekisimisi. Ngatinzwei vachitsanangura mhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Munoziva vazhinji vanoziva kuti baba Morgan Richard Tsvangirai vakaberekwa nambuya Tsvangirai. Ende mbuya vachiri kovapenyu. Saka isu sevana veMDC nababa Chamisa nevamwe vese mucherechedzo wedu watinoita pagore rega rega uye nenguva zhinji dzisiri dzeChristmas chete nedzimwe nguva kuti isu sevana tinofanira kuramba tichienda padzido redu rakaburisa baba vakaita kuti Zimbabwe ichekechere nezita rekunzi Tsvangirai. Ivavo vanotikoshera nekuti dai vanga vasiripo gogo tainge tadaiwo tisipo isu sevana veMDC nekuti baba Tsvangirai vakabva mudumbu rambuya Tsvangirai. Saka takaona zvakanaka sevana veMDC kuti aiwazve Krismasi zvoyosvika regai titsvagire gogo zvokudya nenharaunda yavo nehama dzavo. Varangarirewo kuti vana veMDC vanondirangarira uye tichicherechedza kutenda kuti kudai ndivo kuita zvese zvatiri kuita izvi is because of mbuya Tsvangirai. Saka sevana veMDC tinogara tichicherechedza izvozvo kuti aiwaka tinokwanisa kudzokera tirambe tichirenda tichinorerera zvinhu zvedu tichienda tichinokudza gogo vedu kuti isu kana tichidya nawo awanewo kudya nekuti baba vedu vaTsvangirai ndo ranga riri dangwe ravo.
Izvi makaita sebato here kana kuti makaitawo sedungamuno?
Vajonga, MDC tiri vana vemunhu umwe chete. Zvatinenge taita tinongoita semhuri. EMDC iri kuita zvinhu kuti baba vedu vaTsvangirai kana vasipo isusu wacho tisu tiri responsible kubva kuna president vedu vaChamisa kusvikira kune wese ari kubranch anenge aita chaita aitira nesu tose. Saka takaita sevana tose seMDC zvizhinji zvinoitwa. Vamwe vanoendawo vachinoita basa rimwe, vamwe vachienda vachinoita basa rimwe nekuti basa mukomberanwa. Saka EMDC yakaitira zvinhu izvi kuti gogo redu varambe vachiwana rufaro nguva zhinji.
Mune zvimwe here zvamuri kuita sebato reMDC kubatsira vanoshaya munguva ino yezuro reKrisimusi?
Haiwa, tine zvizhinji. Mukatarisa baba vedu president vedu advocate Nelson Chamisa, mukatarisa vari kupa maChristmas goodies kuna ana gogo vachembera, kune vanga vari kutarisa kuBulawayo vakapa vana gogo vachembera, kuna vanga vari kutarisa kuna ana Harare takatotanga vaita vana gogo Kamisa vaya, ana gogo Chihera nevamwe vazhinji. Saka izvi zviri kugara zvichiitwa naprezidendi wedu kuti varambe vachibatsira kwete vana gogo vega. Tinaonerera dzakasara Zino ushirikazi zakazwa. Nekuti musha wakakura. Asi vazhinji vari kuramba vachibatsirwa. Ende programu ichikuendera mberi president yedu.
Avo vanga vari mutevedzeri wemutungamiri weMDC inotungamirwa naNelson Chamisa, amai Linette Karenyi vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7. Imwe nhengo yegungano rePoland anoti ari kuda kuti hurumende isendeke parutivi nyaya yekuvandudzwa bumbiro remutemo muzvinafundo Lovemore Maduku avo vakasangana nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nevamwe kupurazi ravo kukwekwe vanoti havasi kufara pabumbi repaishe zvigamba. Dare ramakurukota rakati rinoda kuti pavandudzwe zvikamu zvinosanganisira kudomwa kwevatevedzeri vemutungamiri wenyika, vatongi pamwe nevakuru vevachichisi. Blessing Zulu weStudio 7 abata muzvinafundo Maduku kuti tinzwe zvizere.
Gore rinouya tichatanga mamitings wa9 tekutanga pamiting yemusi wa9 tinenge tine makomiti akasiyana siyana, but makomiti zedu ndeeconomy, komiti yeinopolad zvotariswa zvoendeswa kune vanhu vakawanda veZimbabwe. Isati zvatombotanga kuti paine tingaenda kupalamendi here. Tida kuti panozoendwa kupalamendi pachida kuti uchinja bumbiro pange pasingorina nyaya iyi yaibva kuzani, pange paine dzimwe nyaya dzinofungwa nevanhu nevamwe vanhu zvinoda kuti maelections anozoteera nekufamba kwekumatongerwo enyika kunge kwakanaka. Saka ndozvotenge taa kusvika gore rinouya izvozvo.
Musangano iyi iri kuitirwa kupi yemusi wa9
inenge ichiitirwa kwatagara tichitira kustate house. Kustate house kune space yaiitirwa musangano yese yePoland. Ndokwatiramba richisangana ikoko.
Mune chivimbo here chekuti iyo nyaya muri kutaura yebumbiro remutemo iyi hurumende inogona kuchinja maonero ayo ipapo?
Handine chivi chakakurisisa kuti vachachinja maonero avo ipapo. Izvezvi vakataura kuti vanoda kuchinja ichi neichi neichi. Hazvirambidzwi kuti kana munhu aine pfungwa yezvaari kuda kuti zvichinjwe bumbiro ataure. Tinorambidzwa ndechekuti bumbiro remutemo richinjwe nevanhu vashoma, richinjwe nepolitical party rutongwa, richinjwe negovernment. Kungotaurawo kuti ini sezano ndinofunga zvakati uyu haiwa izvozvo vari mutaura. Saka zvavakataura kuya kungotaura kwavo. Izvezvi tichataura kuti haiwa kana vachida kuti Poland iite bato riri kutungamirira zvakanaka zvakataurwa napresident kuti ndoda kuti taridze nyika dzese dzekunze kuti muZimbabwe tinotaurirana, tinonzwa pfungwa dzakasiyana siyana. Iyi ndiyo test yekutanga kuti Poland yataura mukazonzwa vana vachitora nhau taverenga maresolutions averengwa nevatungamiriri vedu Justice Nare namai Sangarwe tine maco-conveners 2 vanotungamirira vaverenga kumidia yese resolution iyoyo pabumbiro ipapo yanzi bumbiro maproposals akataurwa negovernment ngaatange auya kuPoland. Zvatonyorwa pasi zvichabuda mumapepa chabuda pamaradio kutotanga ikoko. Sakana zvichibvumwa nekuti zvano PFV member kaye Poland. Sakana yabvuma izvo inofanira kutaurira hurumende yayo kuti aiwa imbomira izvinhu.
Muzvinafundo Lovemore Maduku vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo munyori mukuru musangano reLaw Society of Zimbabwe vaEdward Mapara avo vane sangano riri kushorawo zvekuda kuvandudza bumbiro remutemo.
Chemusanga ndechekuti shoko rekuti kuvandudza kuda hatinganyatsokuwirirana naro tiri kuti bumbiro remutemo riri kushandurwa. Pane zvinhu zvakatarisiswa nevanhu pavakasangana vachiita bumbiro remutemo. Mapillars econstitution, good governance nedemocracy nerule of law yandiwo imwe midzi kana kuti mapillars aivapo. Saka sekuona kwedu zviri kusundirwa mberi kana kuti zviri kukurudzirwa zvinge zvichiitwa nehurumende zviri kudzoka kumashure kune zvatakatati tasiya hazvina kukodzera. Saka masimba taitarisa masimba anenge achisheiwa mumapazi akasiyana siyana kureva kuti hurumende, judiciary nemamwe ma institutions akakreatwa paconstitution. Saka zvaakuitika zvinoratidza kuti masimba aya aakuzorerutswa kune mamwe mapazi ehurumende kana kuti maistitutions atakaita.
Mungape muenzaniso irapa?
Ndingata meza niso we ofisi ya prosecutor general. Ma inzi we anga achitwa baswa as a prosecutor general ne constitution ilipo ndeye kuti akafanana ne anoitwa kuma judge. Kureva kuti pano advertiser. Kureva zviri pachena kuti tizive kuti pane vacancy. Vanhu vonominatewa voitwa interviews pachena. Vanhu vachiziva kuti vanhu vaperforma zvakadai. Kunyange mukuru wenyika aine simba rekuzosarudza kuti achapihwa basa ndeupi. Asi ruzhinji runenge rwaona kuti vanhu ava vakamira sei. So zviri kupropoza ndezvekuti kuemployiwa kuchange tichizoitwa prosecutor general tichienda mberi. Anega kuemployiwa na president mushure mekunga aconsulta judicial service commission. Asi kukonsulta ikoko hazvichabudi pachena kuti vakurukurirana kuti kudii. Tozongoona munhu akunzi uyu ndiye asarudzwa na president kuti ndiye aprosecutor general. Saka zvinozorerutsa semaonero edu confidence yevanhu muofisi yekuti icharamba iri neutral here and independent.
Tichitarisawo pavatevedzeri vemutungamiri wenyika. Makurukota ehurumende ari kuti iwo vari kuda kushandura iwo bumbiro remutemo kuti riti mutevedzeri wemutungamiri wenyika ange achidomwa nemutungamiri wenyika. Vachiti iwo zuva haribude rimwe risati ranyura kana kuti avari kuti one center of power. Pane chakaipa here pa?
Tinofanira kuti tidzokere kumashure totarisa kuti chakambenge chakonzera kuti tibude neurongwa hwekuti pachava na running mate zvairevei ticha taiedza kugadzirisa. Unoti chaiedza kugadzirisa ndechekuti system yesuccession yedu inofanira kunge yakarongeka kuti pane chaitika mangwana toziva kuti anenge achizogara chigaro achitasara pavana ndiani. Saka zvaakuitwa izvi zvaakureva kuti hongu simba rinenge raamu mukuru wenyika chete chete nekuti ndiye anokwanisa kuapoinda kana kudisappointa vice president sekuona kwake sekuda kwake. Saka zvoreva kuti kana naiyo hofisi iyo inenge yarerutswa yemavice president. Zvanga zviripo ndezvekuti kana uchinge waita running mate ukazogara chigaro chemutungamiri wenyika unenge uinewo yatingati mandate yevanhu nekuti unenge wakapindawo muelectoral process. Zvino izvozvi panenge pasina chakadaro.
Munyori mukuru musangano reLaw Society of Zimbabwe vaEdward Mapara vari parunare muHarare neStudio 7. Asi vachitaura nezuro neStudio 7 nezuro musati waitwa gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vakati hapana chakaipa pane zviri kuda kuitwa nehurumende.
Mashoko avo varashika. Zvinoitika ndezvekuti vatongi vanoona zvimhingamupinyi zvinenge zvichiitika maringe nemutemo unenge uripo. Vogara pasi voti saka tingaita sei kuti zvifambe zvakanaka zvireruke kuti nyika ifambe. Vobva vataura kuti tikadai zvingaite sei vowirirana sezvatakaita kuti takawirirana tikaona kuti constitution ino painoda kugadzirwa. Kana tadaro tobva tanogadzira zvatiri kuda kuti zvinge zvichivandudzwa, tobva tazviendesa zvakare kudare redu toti izvi ndo zvatagadzira maringe nematauriro atakaita nguva dziya patakanga tine maprinciples ekuvandudza constitution yacho. Tapedza izvozvo kana zvabvumwa tobva tazviindisa kuparamendi kuti tigazetai for 90 days vanhu vange vachiita familiar nezvatiri kufunga. So that vanotipa feedback yavo kuti vanozvida here kana kuti kwete. Saka ndinokashamara zvikuru kana ndichinzwa kune vanhu vanoti zvatakaita hazvisiri izvo nekuti ndo waro wacho unofanirwa kuitwa kuti tisvike pachona sekuti tizonzwa vanhu kuti vanoda here zvatiri kuti zviri kukanganisa basa rekuti zvinhu zvifambe zvakanaka.
Gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vachitaura neStudio 7 vari parunhare kwaZvimba. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Munyusday mune nyaya pamsoro pekushomeka kwehupfu munyika. Mosva ichipomirwa bazi reindustry necommerce rinonzi rakatadza kunyoresa vagai vehupfu vanoita makumi matanhatu kuti vakwanise kutenga chibage nemari iri pasi. Daily News rinoti nhengo dzekanzuro yezvipanga mazano zvemutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa hazvisi kuwirirana uye vamwe vavo vari kushora pachena zvirongwa zvehurumende. Chronicle rinoti vanhu vakapinda nekubuda pazapuko reBytebridge mwedzi uno vanopfuura zviuru marera zuva nezuva zvikuru sei manheru. Yasvika nguva muchirongwa chino yatinokoka vateereri vestudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Studio 7 tiripo makadini vahwande nevakuru nhamo iri kuZimbabwe peturo dhiziri rakwira vakuru vachiramba kutaurirana kureva kuti nyika hakuna kainoinda vanhu vachikakatirana pakaoma nyika yasvika pakuomerwa saka totambudzika here tiri munyika yatakazvarirwa nokuti vamwe vatakagwa hondo ko vasina vakazvagwa zuro vangopa nenzara vamwe vachitonga zvakanakai asi mwari haapindiri hake.
Vashamari vestudio 7 ndichongokandimire ana Hwande ndevamwe vese vashamarari ndombotaura pane zvematongerwo enyika muZimbabwe. Nyaya yematongerwo Pollard vachamisa nguva yePollard. Pollard mumwe hamuna chinhu chinobuda imomo. Pana zvechikabuda muPollard wokuda kutoswa Mnangagwa kutokambena mavota 2023 wokuti hapana chinobuda imomo Pollard because hapana nechavaita sinzi vakabatana tiwamupemba Pollard yave iyoyoyo. So vachamisa zvatombobvuma kuenda kuPollard. Nhaurirano dzoda muZimbabwe dzoda vachamisa navaMnangagwa chete nokuti hana tokozani kupewapo nekwakuzanwapo zvotoratidza kuti vamazano vese ivavo. So munyika yeZimbabwe ka tongonamatira Mwari kuti dai maita nhaurirano pakati pavachamisa navaMnangagwa pamwe zvinhu zvingaitawo nani ende vasasatora vaThabo Mbeki kavachage mumwe munhu asinambobatanidza futi mapato emuZimbabwe vatotora vamwe vanhu vanosanganisira pamwe vangatora vakama zvitori nani nevamwe vatungamiriri dzimwe nyika dzemuAfrica. Ya ndatenda hangu ndiri kubotswana gets
aizvo kuzomisa uvo vanhu vachinakigwa vo hazvina kunaka izvi. Maporisa avo ngaatiregererevapo aikona maporisa ashupa vanhu muZimbabwe sei vachida iso indavo.
Yepi yepi apo tanonoka Hwande Blessing Zulu jonga kademiri tinokukwazai nchiti yepi yepi Merry Christmas ndikukwazawo mai Zulu navaZulu kumondoro uko dhamvuru uko padhamvura po ndigomoresawo Praise Chikomo naShamiso Chikomo ndigomoresawo Beauty Chikomo na Fano Chikomo matwizayo chiti happy happy ndigomoresawo Davidson Chikomo Matthew Chikomo ndigomoresawo Maishamiso mrora wanguyo chiti happy happy ndigomoresawo Tao Tonga Chikomo na Maiproki na Farai chiti padamvura po ndigomoresawo Kwasha Mkuru Kwasha Gilbert Masangano na Primus Chikomo chiti happy family chiti muve nezvigoredzva zuva rakanaka mwari atitendere kuti pinde mu2020 komborerwa.
Shamarari yeStudio 7 makadii mbutaura na Musa Wenkosi Chuma ndiri kuno kuSouth Africa kuno Pietersburg kuLimpopo province. Chokutanga ndoda kumhurisa hama dzangu dzese dziri kungai kwamutown village vanova ndivo vanonzi vokwaChuma. Ndinomhurisa vakoma vangu vese vanova ndiye Tawanda God knows Leonard Tafadzwa kuda kwashe vana John Joseph pamwe chete namudhara wangu anonzi baba Fani namomzi wangu nabamunini wangu baba Tawanda Apo vese zvavanoziva vanobva kwaMuchauli Village pamwe chete nevamboisa vandakadzidza navo kujabulisa. Jabulisa Primary School pamwe neNyanje Secondary School.
Hey, magadi magadi kopanapa shamare veseven. Ndeka sose panapa Botswana. Arume kana iriyo nyika yacho. Aiyawo mai. Ano vanotoroza madialogu kandi vanhu vepoland vakunoitisa musangano wepoland kumunda kwomumwe munhu hai zvakutonesa
saka zvakutoreva kutoti kumusha kwauyu kupras ndokwaane state house kwokuti unogara uchiita mameetings esenyika ndozvinguva zati nyika marungu itora kuita kuti tinge tovanyatsofunga usimafungira tinoitai samwana handioni ndetine vanhuka varatidza kuti havana ezvinonzwa uyoyo information anonzi mutodiwa kuti anzi nyika ngaive nepeace chengetedza runyara ruyambe makabatana vanhu vanobatana papi vanhu vaienzera muzima dzavo zvakonzesa kuti vanhu vave kudini ndizvo zvikonzesa nekuda kwevanhu ivavo nevanhu vangu vachingoruma mazi hazvaimboitika izvo izvozvi kuti vana varume zanupf izvo kana kuti iri mhosva yakatadzwa inofanira iri kutongwa musoro kwezimbabwe akadai mwari vachitiregererawo kwete nonhava aiwa vanhu vanetsa vanhu vatitambudza kana zvavanotaura kuti zvine brain unotozvishaya hakuna chaunombora chinotaura chinenge chine sense zvese zvinenge zvingotaura navo zvese ndezvegodzi matsuro dai mwari vachipindira vamwana vaonewo zvekuita hanyika yedu ndobvanhu vatambura vararamira kuti vachifiriwa vandatendavo
vestudio 7 makadi henyu nese nenhau dzamunodai kuti padzinodai kutapira ndode kutaurawo pamusoro pemurume uyo anonzi mutodi anonzi mutodi wezanupf ari kutaura nenhau yezveunity ari kureve kuti isu tibatane vana vezimbabwe haishande kana pachine nyaya dzekuti vezanu ndo vachingopihwa mbeu vechihora vega vachingopanana pachavo vasingapi vemapato anopikisa zvinhu izvozvo iyo vachiti tofanira kubatana izvozvo ndoti hazvishandi unity yakanga iripo vakaiita vacho vakafa vakabva vafa neunity yavo saka zvotaura mutori hatizvizwiba hatimuzwe ndi munhu iyeye pastudio 7 unototinyangadza unotinyangadza zvisingaiti munhu iyeye nawo hatitodi kuzwa ngezvake pastudio 7 ngataure kuzbc uku hatidi kuzwa nezvestudio 7 uchitaure masoko ake anonyangadza ndichikuru kufema ndichikuru kufema
manzwa apfungwa dzevamwe vateereri vestudio 7 mashoko avo asinei nekuita nestudio 7 mangwana ikrismas tinokukurudzirai kuti mutitumire kwaziso dzenyu dzatichaverenga mangwana kuti hama dzenyu dzifare nemi pazororo iri tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 hama dzenyu dzingafara kunzwa kubva kwamuri tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika zviuru nezviuru zvevanhu muBaghdad nedzimwe nzvimbo muIraq zvakaratidzira nezuro mushure mekunge kwatadzwa kuziviswa kuti achave mutungamiriri wenyika ndiani mutungamiriri wenyika vaBaham Salih neparamende vari kutadza kudoma mutungamiriri wenyika mutsva vanhu vanoita mazana mana ane makumi matanhatu vakafa zviuru nezviuru zvikakuvadzwa kubva zvatanga kuratidzira uku muna gumi guru dare redzimhosva muSaudi Arabia ratongera rufu pavarume vashanu vamwe vatatu vakatongerwa kugara mujeri vose vachipomerwa mhosva yekuuraya mutori wenhau Jamal Khashoggi mumuzinda weSaudi Arabia muIstanbul regai timbonzwa mashoko ezuva rekrismasi achibva kuna mufundisi Richard Moyo.
Aleluya, aleluya, regai tiku kwa semo, semo rie Zimbabwe, pasiro sema trimane nyika, titi happy Christmas, happy merry Christmas, muwe ni Christmas ya kanaka. Murudo nemumbiri yashe wedu Jesu Kristu weNazareti, achimurangarira pazvose zvaanotiitira kutiraramisa. Nemukusvika mukati meChristmas yenguva yakadai, tinoziva kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mukati menyika ine Zimbabwe matiri. Tiri kuona zvinhu zviri kurema chose, asi Christmas izuva rakanaka, zvishoma izvo zvatinowana, zvatichadya kana kunwa. Ngatidyei nekunwa tichitenda Ishe wedu Jesu Kristu nokutichengetedza kwaakatiita kubva tichizvagwa kusvika patiri. Tinozva zvose sevanokunaka naizvozvo, saka ndirongotenda Mwari vekudenga vakatichengetedza kundosvika pa25 angosara zuva rimwe chete kuti tipinde muKrisimasi. Tinoti Krisimasi ngaive nyirugare kuna nababa, vana mai, harahwa nechembere, vana tete, ana mbuya, kuvana vadiki. Nemukati menzira tinoti kuvatyairi vose, fambai nevanhu zvakanaka mukati menzira, musingamhanyidzani, musachaira makadhakwa, nevanomwa hwahwa, musakirosa marodhi makanwa. Tirosvira kuti muve neChristmas yakanaka, mupindezve mugore ra2020 mune rudo, mune chiedza chaMwari namashoko iwavo. Tinotenda tichinamatishiwa masimbo ose Jesu Kristu weNazareta Baba. Rai Christmas yasvedera risairo pafaldo mukati memhuri yeZimbabwe. Haleluya, amen. Ndimufundisi Richard Moyo kuZimbabwe.
Tinotenda mufundisi Richard Moyo nemashoko avo akanangana nezororo reChristmas. Kanotonodza pfungwa, sindia mari hazvina musha panyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Chikwata chenhengo dzebato reMPC chinosvitsa zvekudya nezvekushandisa kuna mbuya Tsvangirai Kubwera. Vezvemitemo vari kushora zvekuda kuvandudzwa kwebumbiro remutemo. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.